Mukuru mubazi rezveutano mudunyore National and West vaGift Masocha vanoti vakatora danho iri nekuda kwevanhu vashoma vari kuzvipira kuzobayiwa nekuda kweruzivo rushoma. Dr. Masocha vanoti vari kukurudzira vatungamiri mumatunhu mudzisvondo nezvematongero enyika kuti vabayiwe nhumba pajekerere kuti vanovateera vabayiwewo. Izvo zvinotsigirwa nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vakambokwikwidza semumiriri wechinhoyo muparamende vakazvimiririra vaIsrael Nyandoro.
Manje ragara rigara ziveka iri kuti chese chauya kana mucha chinotosvika kuna baba kutanga.
Dr. Masocha vanoti chirongwa chekubayiwa nhomba chiri kudzoserwa kumashure mudunhu nekuda kwekuti dzimwe nzvimbo hadzisi kusvikika nekuda kwemigwagwa isina kumira zvakanaka nekuda kwemvura yaputsawo mamwe mazambuko.
Pane nzvimbo Chalala, Mola neMayofe neNegande hatina kukwanisa kusvika ikoko because nenzira yekuti rodhi inosvika ikoko mugwagwa unosvika ikoko wakaparadzwa nemvura. Mugwagwa iwo hakuna, hapana mugwagwa. Chatakuchiita apa tichitori pakati pokutoronga kuti titsvage bhoti rekuti tikwanise kuenda ikoko. Haisi nyaya chete yekuti izvo hatisi kukwanisa kunobaya vanhu ivavo. Kana pakaita izvo murwere arwarisa anenge achida kubatsirwa vane pamiri vakazvitakura anoda kuuya kuzochekwa kukariba. Hatizotokwanisa, hapana kana nzira yekutoningira.
Vatiwo nzvimbo dziri kunetsa kusvika dzinoti Mola, Mayove, Chalala neSiyakobvu pamwe nedzimwe nzvimbo kusanyati, asi vati havasati vave neuwandu hwevanhu vanofanirwa kubayiwa nhomba muchikamu chino chekutanga munzvimbo idzi. Dunhu reMashonaland and West rakapiwa majekiseni enhomba anosvika zviuru gumi nechimwe chete uye vari kutarisira kubaya vashandi vezveutano mumapazi ehurumende anosvika zviuru zvitanhatu mumazuva gumi ekutanga. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.